Handingati pane kusawirirana nekuti iye zvino ndiri kubuda musangano wabuda nechisungo chemaorganization HR15. Chisungo ichi ndechekuti takurudzira vashandi vese vehurumende kuti musi weMonday hapana anoshanda. Tinoenda kubasa tese asi hatishandi. Kusashanda kwatiri kuita tee takamirira outcome yemeeting ichaitwa musi weMonday iwoyo. Takadaro taendesa tsamba zvakare kumapurisa iri kuratidza kuti tiri kuda kuzoenderera mberi nezvataronga. Chikuru apa ndechekuti vanhu vanofanira kuti vanzwisise isu tiri vashandi vanoshandira hurumende. Saka pazobuda mamwe mashoko ekuti pane mamwe masangano anga achiti ari kuda kuuya kuzobatana nesu, zvinhu izvi zvinobva zvaita sekuti panouya kutya nekuti hurumende inozouya ichitaura zvakawanda. Saka paita sekuti ndozvakonzera kuti pasabude pozisheni yekutanga. Asi kubatana tiri 15 takabatana, pointi yedu ndeyekuti musi weMonday tikatadza kuwana zvatiri kuda tinoprofida neaction yatanga takaronga. Asi chikuru ndechekuti kubatana kwevashandi hurumende dzakabatana, meseji yedu haina kuchinja ende tiri kufamba mberi tiri pamwe chete.
Musangano wamuchamirira kunzwa zvichabuda uyu uchaitwa nguvai kuti muzokwanisa kunge muchizoratidzira kana kutora matanho?
Musangano uri kona 10 o'clock, saka todavira kuti maybe 2 hours kubva ipapo chisungo chabuda. Ndobva tichaudza vashandi vedu kuti tokondinya here nekuramba tichiya kubata tisingashandi kana kuti totora strategy nyowani.
Ndeapi masangano anga achida kupindawo mukuratidzira kwenyu iwaya?
Takazongona mubepa kuchinzi tajamuka nemavendors vari kuda kujoina masiku 7. Vangatadziswe nani kana vachida kuitawo zvinhu zvavowo, vagara vachingoita. Asi chikuru ndechekuti vanhu venyika ino ngatidzidzei kuti kana tiri kuda kuita chinhu vari kusakura munda, siyai vasakure vaite zvavataura. Nepamusoro pekuti mamwe masangano aya anozouya nemameseji anoita sekuti vamwe vedu havazofari, nepamusoro pekuti vamwe vacho vanouya nemameseji ekuti Mugabe basi goo, isusu vashandi vehurumende vamwe vacho vatiti haisiyo meseji yatinayo. Isu tiri kutaura nyaya yekuti vashandi vane nhunha dzavo nehurumende. Ngavatipe mari yatinoshandira yakakwana, ngavatipe mari yedu yebhonasi, ngavaregere kushungurudza vakuru vevashandi. Handiyo meseji inogona kunge ine tadzamuka. Asi hatina problem nekutadzamuka, nekuti tadzamuka yeorganization yemuzimbabwe inotozivikanwa.